Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 30 2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Itsaona chaiyo yapinda muhomwedzi vashandi, maprize makwirira angaita, mari iri kutambirwa nevashandi hapana kana cheichatenga.
Vanhu vakawanda munyika vochema-chema nekudhura kwezvinhu zvakonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Vabereki vokurudzirwa kuti vasape vana vacheche mafuta ekubikisa kana vachimonwa nemudumbu. Vanhu vanodarika zana vafa muAmerica nekuda kwemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvichitevera kudzikiswa kweuremu hwedhora remunyika reZimbabwe Gold kana kuti ZiG kwakaitwa nebhanga guru renyika svondo rapera. Nhunhurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhasi shuga inorema makirogiramu maviri yanga ichitengwa nemaZiG zana, asi svondo rapera yaitengwa nemaZiG makumi matanhatu nemaviri. Izvi zviri kuitikawo pamitengo yezvinhu zvose. Vaimbova mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutasa vanoti hurumende yakabira vashandi nekuderedza kukosha kwemari vashandi vasati vashandisa mari dzavakahora. Nokudaro vashandi ava vanofanirwa kubhadharwa zvakare mwedzi uno mari inoita zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana zvemari dzavanotambira pamwedzi.
Kune vakanga vatambira vanofanira kutopiwa dzimwe mari mwedzi uno usati watopera kana kutanga-tanga kwemwedzi uno uri kuuya.
Vamutasa vanoti zvinoratidza kuti hurumende haina hanya nevashandi vayo.
Itsaona chaiyo yapinda muhomwedzi vashandi, maprize makwirira angaita, mari iri kutambirwa nevashandi hapana kana cheichatenga.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo nderekuti pane kusavimbika pakati pebhanga guru renyika nevemabhizimisi.
Pane kachihwande hwande kari kuitika kanoitwa neRBZ.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kuderedzwa kwesimba remari yemunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kunoita kuti mari yevanhu iri mubhanga kana muhomwe ibva yadererawo kana kuti loss of real income or value.
Asi izvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ibve yakwira. Ebva zvinoitawo zvakare kuti even simba remari
yevanhu iri mumabhanga even iri muhomwe inge ichidererawo, nekuti zvakura kuti mari yawinayo yakwanisa kutenga zvinhu zvishoma uyewo zvakare yakwanisa kutenga kana ari mayusa mashoma. Saka izvo zvino muchirimutoite a loss of real income, pakaitika a loss of real income or a loss of value.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGrimory Finance vaGilbert Muponda vanoti kuderera kwaita ZiG kuchakanganisa upfumi hwenyika, nekuti zvave kureva kuti vanhu vachange vave kutsvaka dhora rekuAmerica nemaZiG akawanda zvichapa kusagadzikana munyaya dzezveupfumi.
Izvi zviri kukonzera kakusagadzikana mumusika wemari nemumusika chaiwo kutengesera na zvinhu matinga tuma store ma supermarket ne yatinga kuti general economy
vamuponda vanochiri kushamisa ndechekuti pakao ya zig rainzi rakatsigirwa negoridhe asi rashaya uremu apo mutengo wegoridhe wakadzikama zvichapa kusavimbika mumari yemazigi
saka izvozvo zvinokanganisa yatinoti confidence muzigi yekuti vanhu havazonyanyi kutenda mariri zigi vanenge vatoti zigi handiride mangwana rinomuka raita se raderera mutengo saka inini ndikangwana mazigi ndakutomhanya nawo kublack market kunochinja kuti ndiwane maus dollar
hatina kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vajen fan musfere nemunyori mubazi ravo vaniki mangwana vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo asi gavhuna wereserve bank of zimbabwe vajohn vanhu vati havakwanisi kutaura nestudio 7 sezvo vanga vari mumusangano kunyange dhora rekuamerica riri kutengwa nemadhora makumi maviri nemashanu yemazigi pamusika werbz pamukoto ruri kutengwa nemadhora makumi mana emazigi ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
tombotarisa zvange zviri kumatare nhasi dare ramajor street muharare raendesa mberi nyaya yekutongwa kwevanorwira kodzero dzevanhu vanoti muzvare namatai kwekweza varobson chere vavhusumusi moyo nevamwe vakasungwa muna nyamavhuvhu panguva yekugadzirira musangano wesadak vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana asi dziine nyaya yekuda kunzi vaida kukonzera kusagadzikana munyika vachuchisi vati havana kugadzirira zvapakuti mutongi ati vasungwa vadzoke kudare mwedzi unouya kubulawayo mumwe anonzi ari kunyepera kuti ndichiremba taurai prosper vanhu vaone asungwa zvakare pampilo hospital apo anonzi ange achida kubhadharisa mari vamwe varwere akapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekusungwa nenyaya imwe cheteyo asi adzokorora kuita izvi zvakare nhasi anonzi anoshandisa zita rekuti prosper mupofu mumabasa ake aari kunzi ari kuita hurumende inoti ichatanga zvakare kuripa nemari vakarwa hondo yerusununguko pasi pehomwe yeWar Victims Compensation Fund mushure mekunge chirongwa ichi chamiswa muna 1997 zvichitevera kubiwa kwakaitwa mari izvo inosvika mabhiriyoni maviri emadhora emuzimbabwe nevamwe vakaenda kuhondo vaisanganisira makurukota ehurumende nhengo dzeparamende nevamwe godwin mangudya anoti panyaya inotevera
izvi zvakaziviswa negurukota rinoona nezvevakarwa hondo amai monica mavhunga apo vakaudza dare resenete kuti hurumende haisi kufara nemararamiro ari kuita vakarwa hondo nekudaro yave kutanga zvekare chirongwa chayakamisa muna 1997 vakati hurumende iri kushandura mutemo kuitira kuti avo vari kukuvadzwa nezvipambayira zvemuhondo varipwewo pasi pemutemo uyu
amending the War Victims Compensation Act chapter 1116 to accommodate those who continue to be injured by landmines after the end of the war.
Tiri kusandura mutemo weWar Victims Compensation Act kuti upate avo vari kukuvadzwa nezvimbambaira nekuti mutemo pari zvino unobata avo vakakuvara musi wa 1 ndira 1962 kusvika 29 kukadzi muna 1980
vanotiwo pane vanhu zviuru gumi nezvinomwe 17,000 vainge vanyorera kuti varipwe pasi pechirongwa ichi vange vasati vaongororwa uye hurumende ichatanga kuongorora vanhu ava kuti ione kuti vanokodzera here kuripwa vakatiwo chirongwa ichi chichashambadzwa zvakanyanya kuitira kuti vose vanokodzera vabatsirwe vakatiwo hurumende iri kuronga kuwedzera mari yemujandigere inopiwa vakarwa hondo uyewo vana chimbwido vana mujibha nevaye vakagara mumakeeping vaihondo vachapiwawo mari yemujandigere nekubatsirwa nemari yechikoro yekurapwa kupiwa minda nezvimwe zviri kupiwa vakarwa hondo yerusununguko. Vakati hurumende ichabhadhara mari yechikoro yevana vevanhu ava kubva kuprimary kusvika padoctorate level. Sachigaro wechimwe chikwata chinomira vakarwa hondo yerusununguko cheZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaEthan Mativela vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti hurumende iri kurevesa pamashoko ayo.
I hope vanenge vachizo compensate my deserving veterans bona fide. I don't know criteria vachazwe shanisa this time so that atiwani takuwana vanhu vasina kodzero.
Vanongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti nyika haina mari uye vanotyira kuti hurumende ikaenderera mberi neurongwa hwayo zvinhu zvinogona kushata sezvakaitika muna 1997 apo vaimbove varwiri vehondo vakapiwa mari dzainge dzisina kurongwa mubhai.
Mari yoitabva kupi? Vachaprinta havasi kuzombopiwa ari maUS dollars, vachapiwa ari mazigi. Achaita kudhindwa navamushaya vanhu vachingodhinda zvavo mari yopuwa. Ndopamuchaona kudonha kwezigi.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kubhadhara vakarwa hondo asi zvinoda kurongwa.
Chakakosha chatinofanira kunzwisisa ndechekuti chekutanga mari iyi hurumende iri kuda kuitorepi, saka iri kuda kubva papi. Chechipiri ndeapi mamwe mabasa achamiswa nekuda kwekutora mari iyoyo chipa varwi verisununguko.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kutanga yavandudza upfumi isati yaburitsa mari sezvairi kuda kuita, vachiti zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika.
Pari zvino handifunga kuti economy tine capacity yekunge tichiita macompensation, but maybe as the economy improves I'm sure capacity yedu yekunge tichibhadhara macompensation inenge ichiwedzera.
Pakamiswa chirongwa ichi muna 1997 pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezviviri vakarwa hondo nevasina kumboenda kuhondo vainge vanyorera kuti varipwe muripo wekukurara kwavakaita kuhondo uye vamwe vakapiwa mari dzakawandisisa vaive muhurumende. Izvo zvakamutsa mutauro munyika. Pari zvino panana Chimbwido nana Muchibha vanodarika zana rezviuru vakatoongororwa kuti vanokodzera here kupiwa mushandikere sevakarwa hondo, uye pari zvino hurumende iri kuongorora vamwe zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu kuti vanokodzera here kuti vapiwe mushandikere pabasa ravakaita kuhondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kumhuri yaRetired Justice Selo Nare, avo vaimbova sachigaro wekomishen inoona nezvekuregererana kana kuti National Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. VaMnangagwa vati vaNare aiva munhu akazvipira mukuita basa rake kusvika aenda pamudyandigere gore rapera. Vaibatsirawo kukokera mabasa ePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mukuzeya nezvorufu urwu tabata mumwe akashandawo navaNare kwenguva yakati rebei uye vaimbovawo mutauriri weNPRC vaObert Gutu.
Munhu anga ane unyoro, munhu anga achitungamira sababa chaivo zviya zvokuti chero varivo sachigaro pamusangano, chero nyaya dzikada kupisa kuita sei, munhu aidzoredzera vanhu zvokuti munhu wese waingozobuda musangano imomo wogutsirira musoro uchifara uchisekerera, nokuti munhu aida kuti vanhu tishande takabatana tichifara.
Tichitarisa zvose zvamadorongodza nezveupenyu hwavo, mungati nyika yarasikirwa zvakadii tichitarisa panyaya dzekuregererana idzi kana kuti reconciliation?
Nyika yarasikirwa zvakanyanya. Vanhu vashoma vakaita the late Nare, nokuti unyoro hwavo ndo chaihwo hwaidiwa panyaya dzekunyaranisa vanhu, panyaya dzokuvaka runyararo. Nokuti munhu waitiedera achiita nyaya iya inenge ichinzi nyaya iyi yakaoma, vanhu vauya vakashatirwa, my emotions ari kuita kuboila kunge angari pamoto achivisirwa mapitire moto ivo vaita kukwanisa vanga vane chipo chekuyananisa saka hazaimboshamisa kuti mutungamiriri wenyika president Mnangagwa vakavaita sachigaro wenyaya dzekuvaka runyararo panga pane National Peace and Reconciliation Commission isati yamira basa.
Ndeapi mamwe mabasa avakamboitawo?
Munhu akashandira nyika akatanga ari mudzidzisi akaita court interpreter, akazoita magistrate, akaita judge kuLabour Court, kupedzisira president weLabour Court. Vange vasingazvitaridze izvozvo, vasingazvitutumadze. Saka nyika yarasikirwa zvakanyanya.
Vaimbova mutauriri weNPRC vaObert Gutu vanovawo Gweta uye vakambovawo mutedzeri wegurukota rezvemitemo vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende muRwanda vanoti vanhu vasere vafane chirwere cheMarburg virus icho chinotapuriranwa zviri nyore. Vamwe vanhu makumi maviri vabatwawo nechirwere ichi. Chirwere ichi chinokonzera kupisa kwemuviri, kubuda ropa uye kusashanda kwenhengo dzemuviri. Asi chinonzi chinobva mumuremwa-remwa chichipararira kune munhu anenge asvika pedyo neanenge achirwara nacho, kunyange kusvika pari zvino pasina mushonga unozikanwa kuti unokwanisa kuchirapa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Israel yabomba muBeirut, guta guru reLebanon nhasi, kanova kekutanga ichiita izvi. Chikwata chePopular Front for the Liberation of Palestine chinoti nhengo dzacho nhatu dzafa mukurwiswa uku. Israel yambenge ichibhomba kumucheto kweguta iri. Nemusi wechishanu, Israel yakaurayawo mukuru wechikwata cheHezbollah Hassan Nasrallah. Lebanon inoti vanhu chiuru chimwe chete vafa munyika iyi, ukuwo muIsrael muchinzi mafa vanhu makumi mana nevapfumbamwe. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vabereki kuti vasape vana vacheche mafuta ekubikisa senzira yekurapa ruzoka kana kuti kumona kwemudumbu sezvo zvichigona kukanganisa utano hwavo zvakanyanya. Ko, vana ava vangarapwe sei? Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Chiremba Joseph Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti ruzoka runowanzopera rwega, vachiti mushonga mukuru kuyamwisa mwana chete kusvikira asvitsa mwedzi mitanhatu. Vati vanakomana vakawanda ndivo vanonyaya kuvhiringidzwa nechirwere ichi.
Matestikuru mabhora paanozvarwa vana anotanga ari kubva nechekuicho kumashure achidzika kuenda kuzasi. Saka peini yacho kazhinji ikange yakuafekta inowanza kutsimbirira zvakare. Brain area dzinzvimbo dzinofamba netsinga dzinofamba nemabhora. Raidzozo zvinokonza kuti peina chirese yatinyanye kuwanakomana kudarika kuwanasikana. Kwete, chirwere chekoleki isusa toti chirwere zviri normal, indongori normal physiology yemwana.
Asiwo dzimwe nyanzvi dzinoti nedzimwe nguva zvinodyiwa naamai zvinenge zviri mumukaka zvinogonawo kupa kuti mwana aite ruzoka. Nekudaro amai vanofanira kutarisisa kuti chikafu chipi chavanoti vakadya mwana anonyaya kuchema. Kune vanoda zvekushandisa mushonga, mumwe chiremba wevana Dr. Nobeta Washaya Makumbe vanoti vabereki vanokwanisa kutenga mishonga iyi kumafamasi. Mwana ane ruzoka anochema achimonyoroka sezvo mudumbu mudumbu make munenge muchimona kazhinji anochema kwenguva yakareba achinetsa kunyararidza. Dr. Chiripanyanga vatiwo tsika yekumwisa vana mafuta okubikisa inenge yateshekera munyika dzomuAfrica asi zvine ngozi.
Isusu kwatiri semachiremba tonda hachisi chureremba matumbu achiri kumbojairira kwasi matumbu mwana kwaingari mudumbu mama yake hapana chaishanda hapana chaiita chese saka aisamboita basa chero aisira akarara zvavo bati pamwana panozvara kwatanga kuyama matumbu achitanga kuchishanda kufara kudigesta kuti chikafu chadyiwa nemwana chikwanisa kupinda mumuviri memwana. Saka paprocess iyoyo pazvino zvakuitika izvozvo mwana anotanga kurwadziwa nemudumbu achizvionongo ukaitadza kuti mudumbu kumurwadza iyo yatinoti colic.
Mumwe mugare wemuHarare amai Gelta mudonzwa vekuWestgate vanoti
pavana vangu vese ndakashandisa vachinzwa mudumbu senge vakomana saka andione kuipa kwao because handina kumboona dambudziko rao. Tagara mukaucha yedu chivanhu chedu vana mbuya ndozvataingoshandisirwa nyangwe isusu kukura kwedu taingopiwa mafuta iwaya achigadziridzwa achishandiswa kurapa mudumbu.
Dr. Washaya Makumbe vachitaurawo padande mutande reFacebook vakatiwo mafuta okubikisa aya anokanganisa mapapu evana.
Kupa vana nyanya vacheche cooking oil yekunwa kune dambudziko kunokanganisa mapapu avo uye vamwe vacho vanogona kusvika pakushaya. Vanhu vanopa cooking oil nekuda kwezvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vanopa nekuti mwana anenge achinzwa mudumbu uchimonyoroka iya yatinoti colic. Vamwe vanopa nekuti ari kutadza kuita chinhu yatinoti constipation. Vamwe vanopa nekuti vanenge vapiwa nemaprofita avo. Vanopa zvakasiyana
kuta washaya Makumbe vanoti mafuta aya anonoungana mumapapu zvokuti zvinozotadzisa kuti mwana afeme zvakanaka otozoenda kunooparetwa.
Saka kana yashika panguva iyoyo kuti mapapu azara neoil saka kunenge kwakuda ana chiremba ana mazvikokota vanoendesa mwana uyu kutheta vanonosuka mapapu aya kuti vaburitse oil. Saka munoona kazvinogona kuitika ndezvekuti vana ava vanokwanisa kuenda havo kumba after mwedzi yakawanda asi vamwe vacho vanoenda kwavachinida oxygen yatinoti home oxygen. Vamwe vacho havaiti urongo hwakanaka vanopedzisira vaita yatinoti heart failure nevamwe vacho vanopedzisira vashaya.
Nyangwe dambudziko iri richipera rega kazhinji mushure memwedzi gumi nemitanhatu mubereki anokurudzirwa kuenda kuna chiremba kana mwana achiita tsvina ine ropa kuondoroka manyoka nekurutsa nezvimwe. Sangano reWorld Health Organization rinoti vacheche 20 kubva muzana pasi rose vanotambudzwa neruzoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo Mapimidzi.
Dutu mpengo ririkuzikanwa nerekuti Hurricane Helene rakavhiringidza nekuuraya vanhu vanodarika 112 kumatunhu anoti Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina neVirginia. Vanhu vakavhiringidzwa nedutu mpengo iri vanosanganisirawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida vaPeter Masundire vanoti havasati vanzwa kana paine munhu anobva kuZimbabwe akafa nekuda kwedutu mpengo iri. Asi vaimbova miriri weAmerica muZimbabwe vaBruce Watton vakanyorawo padande mutande ravo reFacebook vachiti imba yavo iri muNorth Carolina yakavhiringidzwa nedutu mpengo iri. Mukuziya nezvenyaya iyi Mavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 abata vaPeter Masundire.
Ndinogara kudhuze nekuOrlando, ndiri just outside Orlando. Kwakaita hurricane yakauya last week asi isu yedu kwatiri takakomborerwa nekuti haina kusvika nekuno. Takangoona mhepo chete nemvura yakati oh, asi kwatiri haiwa hatina kumboitwa affect, takakomborerwa zvikuru. Kune dzimwe nzvimbo dzekudhuze nekunoko kunonzi kuChamba ndokwakauko kwakaitoita mafloods. Hatingi pane vanhu 5 vakashaya mvura yakauya kubva mugungwa ichivazarira mudzimba dzavo. Ndonyaya yakaitika kuno isu hedu haitiri tirapenyu zvikuru yakatisiya.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvamuri kuziva here zvakawanikwa zvichitarisana nedambudziko iri?
Vese vandinoziva vari kuTamba haiwa vari right. Kune mateachers akawanda ari kuko vanobva kuZimbabwe vane exchange program asi vese havana kubatwa nehurricane vese vari right. Takafonerana tikaita machekin vamwese vese vandinoziva vese vari raitavo.
Tinoona kuti vanowanikwa ivo vari vanotarisa zvinenge zviri kuitika munzvimbo idzi vanowanzotaura kuti vanhu vanofanira kuita sei kana vatarisana nedambudziko. Pane zvavari kutaura here?
Ya, vane kana paine vanhu vanenge vawana madambudziko pane vanokwanisa kubatsirwa nekuti kana hurumende munom state yemuFlorida vanokwanisa kukubatsirwa nefederal government pane department inonzi FEMA yefederal emergency management agent inobatsirawo vanhu kana paine anenge akaitwa affect naizvozvi. Also vanhu vazhinji vane dzimba vane mainsurance asi pane zvimwe zvinoti zvikapunzika zvisina kukavhwa neinsurance then hurumende inokwanisa kuvabatsira.
Avo vanga vari vaPeter Masundire vachitaura vari parunare kuFlorida muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 apo. Vana vajonga tinoti makadiko. Tinoshamisika navanhu vanoti kwanziko. Vanhu vanotizira kumafuromanyoro. Kumafuromanyoro kuya kuSouth Africa kwote mahuni tichitengesa. Izvezvi vamwe wodoziva kuti mvura yotanga kunaya vakuita basa rokutembera vana machembere makomba kuti vakavire mabagwe vachibhadhagwa zvezuva zuva. Saka munoti ndo mafuromanyoro. Iko zvino vamwe vanoita basa rokurovera zvitina zvamadhaka izvozvi kubva kuZimbabwe kuita zvitina zvamadhaka kuno nokutema huni nokucherera makomba zvimachembero kuti zvikone kurima zvakanaka. Saka munoti ndo mafuromanyoro. Regai kuti idero vanhu vamwari. Shuwa regai kuti idero. Munomu takaomegwa noupenyu munomu. Nyika idoda yazamawo kutionawo takazamawo kugadzirisa nyika iduwo yagona kutaura zvakanaka. Tatambura muno South Africa muno.
Makadiko muri yeZimbabwe anokwanisai ndiva moyo. Kwanzi simbi inorwa ichapisa ndachiregai ndingotaurawo nenhau yokuda kusarudzwa kwebhodhi rezifa. Zvakanaka zvikuru kusarudza bhodhi kunyanyanya avo vakambotamba nhabvu kana vari vatambi vakafamba nenzira yakanaka inwisa mvura nokuti tinoda kuti vamwe vatambi panguva yavaitamba nhabvu kuita kwavo kwava kusingafadzi vaiva vanhu vanga vasiratidza kuti leadership vakanga ugoni nemaitiro avo kane mafaro avaiita. Saka vanhu vakafanira chero kazosarudzwazve hamuna zvingabuda muzifa. Zvakanaka futi kuti vasarudzwe nokuti ndivo vakamboitamba nhabvu nokuti kungongotamba nhabvu patusina mweya weleadership. Asi ini vanhu vandingagona kusarudza vandakaona vangagona kutungamirira ndosarudzwa kufanana naKatsbidzi Malajila, vana Ezri Munyandoro, vana Tina Shenengomasha nevamwewo vazhinji. Uye futi tiri kunzwawo marumas ekunzi vamwe vari kuti vaota magaya vatungamirire zifa. Zvinhu zvinenge zvakanaka asi neimwe nzira tinoona vane timu zve iri kuPSL yeYada zvinogona zvekuzova zvedambudziko pakuti vamwe vangu vanoti sezvo zvaari mutungamiri wetimu regai timupe rutsigiro kutimu yake iwine.
Ndozvo zvatinositaura zvepaStudio 7 kuti vanhu vezano vanoperegwa zvisina kunaka. Zviri kutaurwa namunyaradzi Paul Mangwana izvi. Kutaura kwomunhu ari kudya achiguta ari muhwa dzezano. Ungati zvikopokopo nenhamba yazviri kutaurwa yazvakatengwa nouwandu hwazvo. Wotaura kuti mumwe akasengwa kuchegutu nezuro, mumwe akasengerwa kuparere nyato wamusi wakarikana nechitarisa ndofunga kuda vadoma vanhu vaviri. Nouwandu hwamamiriyoni avanhu vari munyika yeZimbabwe vari kutambura vamwe vari kufa vasina kusvika kuzvipatara. Iwo unodoma vanhu vaviri kuti chakatakura, chakatakura. Ndosaka tichiti ZANU PF must go.
Makadi paStudio 7 apo. Makadiko muna Jonga vose vanomirira Studio 7. Ndokumbirawo kuti mashoko angu aya mugoma svitsawo kuStudio 7 handizoti emanheri kana kuti. President wedu wekuZimbabwe amunangagwa ngavawanewo kunyara. Ngavanyarewo vanhu vajekerere. Nyika haitongwe nehasha, nyika haitongwe nesimba, nyika inotongwa nepfungwa.
Aiwa, tinotenda idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Kana paine vanoda kutumira mashoko avo, shandisai namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yekushaya simba kweZimbabwe Gold kana kuti ZIG zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokoneka ine mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokushaya mina standekile mhlanga munaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda bako.